Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 5/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vematunhu gumi nemashanu emuAmerica pamwe nedunhu riri pasi peAmerica rimwe chete vanopinda musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato eDemocratic neRepublican musarudzo yemutungamiri wenyika. America inotemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe muhurumende pamwe nevamwe vanamuzvina bhizimusi zvimwe zvirango. Panguva iyo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabvisa zvimwe zvirango paZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi muAmerica izuva reSuper Tuesday apo vatsigiri vemapato eRepublican Party neDemocratic Party vematunhu gumi nematanhatu kusanganisira chitsuwa cheAmerican Samoa vanenge vachisarudza vavanoda kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi wegore rino. Zuva reSuper Tuesday rinopa mavhoti kumadelegates anoita mazana masere nemakumi mashanu nemana kunge kune anenge akunda musarudzo dzeRepublican Party ukuwo achipa mavhoti emadelegates anoita chiuru chimwe chete chine mazana mana nemakumi maviri kune anenge akundawo mubato reDemocratic Party. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zuva reSuper Tuesday, tanonoka hwande weStudio 7 abata mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari kutenderera matunhu ari kuitwa sarudzo.
Ndakwanisa kuenda nzvimbo dzakawanda mudunhu reVirginia riri pedyo pedyo neguta reWashington DC. Ndaenda kunzvimbo dzakaita seDumfries, Fairfax, Arlington neAlexandria. Chanyanya kunetsa ndechekuti mangwanani kwafuma kuchinaya nekudaro vanhu vashoma ndovaenda kunovhota. Pane mapolling stations akawanda ndaenda papavhota kazhinji vanhu vanosvika makumi matanhatu chete kana kuti kuma60 ndo yatingati yanga iri average. Vanhu vanga vasina kuuya vakati wandei, asi izvi hazvishamisi nekuti kazhinji vanhu vanovhota manheru vabva kubasa.
Pavashoma vamuri kutaura vanoratidza kufarira here kuvhota kuitika uku? Chii chamunoona chinovafadza maningi panyaya iyi? Shungu dzavo dziri papi?
Tiri kuona sekuti vakawanda vakatarisira zvikuru kuti vaDonald Trump vemaRepublicans navaJoe Biden vemaDemocrats ndo vachakwanisa kuti vange vachikunda. Zvinhu zvese zviri kuratidza kudaro nekuti vatataura navo vakawanda vanga vachiti vari kutsigira vaviri vavava. Nekudaro vakabudirira kuti vange vachikunda musarudzo dzemaprimary dzebato ravo ndo vanenge vakukwanisa zvakare kuti vakwikwidzane zvakare. Munoziva kuti sarudzo dzekupedzisira vaviri ava vakakwikwidzana muna 2020 dzakazokundwa idzo navaJoe Biden kunyange vaTrump vairamba kuti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Uyo anga ari mutoro wedu wenhau Blessing Zulu weStudio 7 achitaura ari muVirginia muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Tanonoka abatawo muongorori wezvematongerwo enyika achishanda nesangano reConcerned Citizens vatimuringai kuti tinzwe zvavari kuona pasarudzo dziri kuitwa idzi.
Andri kurona kuti vaBiden vacha consolidate kuva represented vema Democratic Party na Trump.
Ko amahili va munoesa papipa nyaya iyi.
Mahili vachange varipo hawo asi handione vachitora zvakanyanya.
Chinonyasa kuita kuti vanhu vade kuvhota zvara nhasi chii sokuona kwenyu?
Maprimary aya akakosha nokuti ndiwo anoratidza kuti vanhu vari kuda kuti vatungamirwe nani mumapati maviri aya.
Mati maprimaries akakosha. Sei akakosha vamuringai?
Nokuti ndiwo kuti tione kuti vari kudiwa nevanhu ndevapi. Nokuti takatanga ku Republican Party kwaka kune 11 ma contestant ezvinezvi kwasara 2. Democratic Party sezvo iri party rikutungamira vaBiden ndo varipo. Saka kunenge kuchiratidza zvido zvevanhu.
Mai Haley pane zvavakakanganisira vaTrump here panyaya iyi?
Tiri kuona kuti vari kutora iyo chikamu chinenge 40% yemaRepublican voters. Tinozviona kuti zvakamboitika futi namai Hillary Clinton naBernie Sanders paya vakazopedzisira vadyiwa musarudzo muna November.
Vanhu vari kutsigira amai Haley vanounzwa kutsigira vaTrump nenzira ipi?
Kuti vatouya kudivira vaTrump ndonge pamwe mai Haley vacho vatopihwawo chinzvimbo sezvinowanzoitika. Munoziva kuti politics ndedzekutaurirana kwevanhu vasingawirirani. Saka kutoti vatopinzwa mumastructures avo kana kuti vakapromiswa chinzvimbo cheuVP ndonge vakadoktopinda. Asi tinoona kuti protest vote kazhinji inozoenda kune other party.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Hurumende yeAmerica yakazivisa nezuro kuti mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vakanga vanyevenutsa zvimwe zvirango zvakanga zvakatemerwa Zimbabwe. America yakabva yatemera zvakare zvirango kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe gumi nemumwe vanosanganisira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, muzvinabhizimusi vakuda Tagwirei nemudzimai wavo pamwe nemakambani matatu vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori zvikuru muzvicherwa. Asi vakawanda muhurumende vanoti kubviswa kwezvirango neAmerica hakuna zvakunobatsira kana mutemo wezidhera uchiripo uye ichiisa zvirango pamutungamiri wenyika pamwe nevamwe muhurumende. VaRichard Mahomva vanove mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko kana kuti Director International Communication Services vanoti zvakaitwa neAmerica zvinoratidza kuti inyika inongogara ichida kumbunyikidza dzimwe nyika.
Inyika yagara inongoda kumbunyikidza nyika dzakafanana neZimbabwe dzinoramba kudzinyiridzirwa nayo. And tinoziva kuti izvi ihondo ichirongoenderera mberi nekuti takatora ivhu redu, nekuti zvekare kumigodhi maminerals edu ari kuwana international market. And tiri kugona kurwisa nzara, tiri kugona kurwisa urombo muZimbabwe. Saka zvatiri kungoona izvi vanhu vasiri kugutsikana nepfundutso iri kubudikidzwa nehurumende yeZANU PF muZimbabwe.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vanoti nyaya yekuramba kodzero dzevanhu dzichityorwa munyika pamusoro pezvo poitwa kukwira kwenyaya dzeuori muzvicherwa ndizvo zvaita kuti vaMnangagwa nevamwe vavo vazvikokere zvirango izvi.
Nyaya dzecorruption takaona kuti inyaya dziri kunetsa muZimbabwe. Madiamond ari kungobudiswa zvakare. Saka iyi nyaya iyi iri kuitwa neAmerica pakuvandudza mutemo inyaya yekurealiza kuti aiwa nyaya yekodzero dzongotyora yevanhu kana kufa kwevanhu kuitwa muZimbabwe haisingoriwo nyaya yacho yega.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti zvirango zvezidhera hazvikwanisi kungobviswa pasina kugarwa pasi neparamende yeAmerica.
Paramende yemuAmerica haisati yagara pasi kuongorora zvisungo izvozvo masanctions waana zidhera kuona kuti obviswa here. Gore negore vanogara pasi vachirinyuwa kana kuona kuti vobvisa papi.
imwe nyanzu mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kubviswa kwezvimwe zvirango zvakakosha sezvo kuchibatsira mabhizimusi emuZimbabwe pakutengeserana nevekunze zvikuru vemuAmerica.
Hatingi kubviswa kwezvirango kwakakosha uye kunobatsira economy in terms of kufacilitata kuchigidzana kwema business emuno nekwa America uye ne kune dzimwe nyika kuma western countries ma western nations zvinoita kuti ma trade ikurumidze.
Asi muzvina bhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI Dr. Callisto Jokonya vanoti zvakaitwa naAmerica zvokubvisa zvimwe zvirango zvinoratidza nzira yakarurama nekuti iri kuratidza kuda kuchidzana neZimbabwe, asi nyaya huru iri pazvirango zveZidera.
Zvakaitwa neAmerica zviri kuratidzika hazvo nzira yakarurama kuti vanenge vaneda kuchidzana neZimbabwe. Tinozvitenda, zvinhu zvakanaka hazvo kuti vobvisa masanctions, asi vanotisanya kupururudza maningi nokuti nyaya inokanganisa mabhizimisi yanga iri nyaya yeZidera.
Nengo yedare reSenate muAmerica vaJim Risch vebato reRepublican vachimirira dunhu reIdaho vari zvakare nhengo yekomiti inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mudare reSenate kana kuti Senate Foreign Relations Committee vati kudzikwa kwezvirango zveGlobal Magnitsky pavanhu gumi nevana kusanganisira makambani matatu inzira itsva yekubata nayo nyaya yezvirango muZimbabwe. Vamunangagwa ndiwo mutungamiri wenyika wekutanga pasi rose kutemerwa zvirango izvi pasi pemutemo uyu. Poita ropa rakaipa pakati pemakanzura edhorobha rechinoi nevakuru vevashandi mukanzuru pamusoro pegwaro rinodonongodza mafambisirwo emabasa pamwe nemari mukanzuru kana kuti audit report. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kusawirana uku kwakabuda nezuro pamusangano wakakokerwa nemumiriri wechinoi muparamendi vaWestimhangwa, apo vakadana makanzura kuti vapindure mibvunzo kubva kuvagari. Pakasimudzwa nyaya yekuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% zvevashandi vekanzuru vanosvika mazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 460 hazvina kudzidzira basa razviri kuita, uye vashandi ava havana kupasa gwaro reform 4 nedzidzo inokomekedzwa yemagwaro mashanu paordinary level. Sachigaro wekomiti yehuman resources Muzvari Abigail Sauti vanobvuma vachiti vari kuita ongororo iyi. Muzvari Sauti vanotiwo kubva pavakapinda mukanzuru vakuru vemakanzuru havasati vavapa gwaro rinoratidza kuti mukanzuru mune vashandi vangani uye vari kuita mabasa api. Panyaya yevashandi vanonzi havasi pamabasa asi ivo vachitambira mari kana kuti maghost workers, Muzvari Sauti vanoti vachiri kuita ongororo iyi. Panye kuti mafuta edzimotokari anosvika marita zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 akanyangarika mukanzuru. Sachigaro wekomiti yeaudit vaDavid Malunga vanoti vanotaura chete nezvenyaya iyi kana gwaro iri razeiwa nemakanzura ose rabuda nechisungo. Mutauri wekanzuru vanotaona Mulauzi vanoti sekanzuru havasati vaziya gwaro iri vakamirira kuti vagoripakurirwa nekomiti yeaudit mucouncil.
Audit is a committee which works on its own and isusu hatipindi muaudit committee inozopresenta its findings to the full council.
Vanotengesa mumigwagwa vakataurawo nhunha dzavo pamusangano uyu dzekutandaniswa nemapurisa eZimbabwe Republic Police munzvimbo dzavanotengesera vachiti upenyu hwavaomera sekutaura kwava Ben Mabena. Atikanzura weward 3 uye vari sachigaro wecommittee unoona nezvemabasa kana kuti works vaRichard Zitirinyu vanoti vari kuita izvi nekuti vezvitoro zvikuru vari kuchema chema kuti vanotengesa ava vari kuitira mabhizimisi avo pamikova yezvitoro zvavo asi vasingabhadhari mitero. Vanotengesa mumigwagwa vave nemasvondo matatu vachidzingwa mumigwagwa nemapurisa vanenge vasungwa vachibhadhariswa mari inosvika madhora ekuAmerica 15 ekubvuma mhosva yekuvhara panofambwa napo neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, Njini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nemuvhuro yakakurudzira zvizvarwa zvayo kuti zvibude muHaiti nekukasika zvichitevera kuputika kwemhirizhonga yakonzerwa nezvikwata zvakapakata zvombo iyo zvakatanga kurwisana mukupera kwesvondo. Mauto eIsrael azivisa nezvekupinda kwawo nhasi munzvimbo yeCan Yunis kuchamhembe kweGaza, ukuwo vakuru vakuru vemuPalestine vachiti kurwisa kweIsrael nemuchadenga munzvimbo imwe chete kwaurayisa vanhu 10. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Rita Nyamupinga vesangano reFemales Prisoners Support Trust vanoti vanotsigira zvikuru riremekwedzo runopiwa madzimai epasi rose gore roga roga nebazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika reInternational Women of Courage. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Jill Biden vakabatana nebazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vakaremekedza madzimai anobva kunyika dzakasiyana siyana. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya wewe Studio 7 na amai Nyamupinga.
Mubairo uyu kana kuti ruremekedzo uru runoita kuti chiso chemadzimai chionekwe muvashoma ivavo vasarudzwa. Madzimai anosangana nemhinga mupini dzakawandisa zvekuti hakuna anovaona kana kuti anovaremekedza kuti basa rauri kuita iwewe munharaunda kana munyika yaugere rimire sei. Ini ndinoona sekuti mhemberero iyi kana kuti ruremekedzo uru ruremekedzo pamusoro aruzi rwemanga manga nekuti vane maonero avo ekuti vamwe vanhu havaonesa izvozvo asi vanoita mutsvakurudzo yavo vanotora vanhu ivavo kuti imi vashoma muri kuita mabasa atiri kuona eushingi kana pasina mari chingi chete.
Imi makawana ruremekedzo urwu riini uyezve makaremekedzwa nemabasa api amanga maita muZimbabwe?
Ini ndakawana ruremekedzo iri muna 2020 ndakawanika ndichipiwa ruremekedzo urwu mushure mekunge ndaratidza basa rangu randakaita mumakumi matatu ane makore mashanu pamusoro. Ndakatanga ndichimirira vashandi matrade union. Ruremekedzo urwu ndakarupiwa mushure maongororwa basa rangu randinoita nevasungwa nemabatsiriro andinoita vasungwa.
Vanga vari amai Rita Nyamupinga vesangano reFemales Prisoners Trust vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vamwe vechidiki vanoti kuoma kwaita upenyu kuri kupa kuti zvinetse kurwisa uori munyika. Vakawanda vanonzi vave kumanikidzwa kurarama nechioko muhomwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachikurudzira kuti vose varikuita zveuori vavharirwe mumajeri vachiti izvi zviri kuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki.
Vanenge vauya nezvecorruption mamedia dzinai navo.
Asi Baluku Chitsike, murume wechidiki wemuHarare, anoti panyaya yeuori iyi vakuru vanoti gave rinobva kumasuuriro.
Wechidiki vanodzidza zvikuru kubva kune vakuru vari pamberi pavo vanotarisira iyo kune vatinoti pachirungu role models. Saka hazvishamise kuti wechidiki izvezvi ndovakunyanya kuita corruption nenyaya yekuti vane nguva yakakura zvakanyanya vachidzidzira vachiona zviri kuitwa nevari kutungamirira nevari pamberi.
Anozvitsinhira izvi mumwe mudzimai wechidiki Kelly Manjea.
Iwe unofungei kana kuti mwana wako anozova citizen yakaita sei kana uchiti awane nzvimbo yechikoro unotonyura? Kuti mwana afarirwe nemudzidzisi uri kutonyura, isu vanhu vakuru ndisu tiri kutokurudzira izvozvo zvokuti pave necorruption. And it seems as if we are living in a corrupted environment yekuti everything we do we must cut corners. Hazvimbofi zvakaitika straight.
Asi vavhuso Mushanga, mugari wemuHighfield muHarare, havawirirani nekuti vechidiki ndivo vari pamberi munyaya dzeuori.
Kwechidiki hauna kunyanya, asi chinhu chanyanya kubata vechidiki kutamba nekubata zvinodhaka. Asi panhau dzeuori kune vechidiki inyaya dzidikidiki kuti inyaya yashoma, but zvakanyanya kurekera kune vechikuru vane influence kana vane authority mucommunity kana kuti muhurumende.
Sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine uori hunotyisa pasi rese, sezvo panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa kukomba kweuori gore rapera, Zimbabwe yakanzi yaive iri padanho rezana rine makumi mana nepfumbamwe 149. Izvi zvinoitika kunyange hurumende ichigara ichivimbisa kupedza dambudziko reuori iri kubudikidza nekupawo simba rekusunga kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, kuvepo kwemataredzi mhosva akamirira kungotonga nyaya dzeuori, uyewo kuiswa kwechikamu chinoongorora nyaya dzeuori muhofisi yemutungamiri wenyika cheSpecial Anti-Corruption Unit. VaVincent Kashiri wechidiki anoita basa rekutengesa vanoti vechidiki vakasaita uori vanogona kurasikirwa nemikana yekuzvipundutsa.
Even maofisi vacho kumusoro ikoko hakusina the right procedures yekufambisa mapepa. Ngatitore seexample, pakanzi pane job opportunity, vamwana vakabhadhara kuti vana vapinde ipapo asina namaqualifications, handizika votoona kuti munhu ari qualified basa iroro anosiyiwa kutouya munhu asina nagrade 7. Saka mari ndoya kutonga mazuva ano, ndosaka vapanhu vamazuva ano vakutsoma mari, ndochokwadi.
Studio 7 yaedzawo kunzwa kubva kuZack pamusoro penyaya iyi, asi chikamu ichi changa chisati chapindura mibvunzo yachatumirwa panguva yataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kana revechidiki vatino machakaire sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti zvizhinji zvinoda kuitwa kuitira kuti vechidiki vemuno vasapindane neuori.
Kana vanhu vakawana mabasa akanaka, tinoona kuti nyaya dzeuori dzinoita shoma, saka ikonomi inofanira kugadziriswa. Tinoona zvakare kuti tinoda kuchinja yatinoti culture yeuori mukati menyika ino. Saka tinoona kuti vana vechidiki kana vakafarira nyaya dzekurwisa uori, ivo zvakare havazowanikwa vachiita uori. Vanowanikwa vari vanhu vakachena vatinoti vane integrity mukati memararamiro avo.
Dzimwe unyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti uori hwapinda mumuongo wevechidiki, zvinoreva kuti remangwana renyika harina kujeka sezvo vechidiki ava vari ivo vatungamiri vemangwana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Munhu kuti azonzi nditicha munhu iye anenge achitozikanwa akatoonekwa kutoti akatodzidzira basa reuticha racho. Vatori venhau vanhu vakatodzidzira mabasa muna kuvadzidzisa kuti vanotanga futi kuti wani kuzodzidza kuti vana kuti vandotora nhau dzekugraundi kuriwa vagoni kudzidza havana kudzidza here. Kutozonzi vatori vanhau venhau vakatodzidza kare regai vaite basa ravo nemazvo chaizvo chaizvo apa pamauda kusefa manje kuti zvimwe zvivanzirirwe zvimwe zvichiti zvivabudise zvamunoda imii kwete zviri kuda muvanhu kwete.
Ndoda kubvunzawo kuti asi tangotemerwa zvirango zvoupfumirwa munangagwa chete here bhozi munyika muno munyika ino yezimbabwe here nekuti ndivo vega vatiri kunzwa vamuri kutaura kuti ndivo uyezve mazita ese amataura ndevakuru kuno kuzimbabwe kunoku. Ndo pane mubvunzo wangu ipapo chete handina hangu kwandakarerekera.
Maswera sewestudio 7 ini maonero angu ndoonenge ana Amos Sibaya vari kuzvifadza kurotawa chiyamwa harawa yakadaro ngoroto chiyamwa iri shandiko sarudzo dzakatopera dzakatopera akawina ndeakawina ndisei kaman kwamutuku
havasaizobvuma ka kuti masanskins atiri kuisa ari kuafekte imimi vana vezimbabwe hazviiti izvozvo havafa vakabvuma zvakaita saizvozvo but inii chikumbiro changu chaicho kuti vanhu vachaende ikoko kuunited nation nhumwa dzichatumwa ngadzitaure chokwadi kuti masanctions ari kuafekte vana vezimbabwe. Vanhu vacho vari pamasanctions vari kutorwira breakfast kunaana Dubai kunaana China kupi vanotodya pizza vari mumvura yemuzvibhorani.
Ya munhu unopenga undotaura kuti pamberi nezanupefu unopenga. Isu semayuthi tinotoda kutoti izvo zvichinje iye anotaura pamberi nezano zanawo mene zichitonga pamunanga kwakagwira nyika kupi sataura zvina basa iwo munhu ari kutaurawo.
Makadii henyu. Chikumbiro changu ndechekuti ndoda kuziva kuti iye anonzi jamba wacho zvechokwadi anotoenda achionekwa ariko here kujeri kwacho kusvika pa30 years kana kuti kuvhara vanhu kuti vati ndivo zvakaitika izvo zvisirizvo unogona kunge akaiswawo samuwe atori furi zvake saka toda kunzwisisa kuti toriko zveshuwa here jere kwacho.
Nyaya yangu ndiyekuda kubvunza hangu kuti vanyori vatori venhau vanzivo vachadzidzisiwa kunyora maererano nekukura hundi vane vachidzidzisiwa kuti vanyore kuti kudii vasanyora kuti kudii izvi zvichitsigira ani vasataura nekuzvokuti vana munangagwa vakaponda vanhu vakauraya vanhu vataure saka ngavatorega kunyora ngavatongoudza vanhu kuti zivi kura hundiregai kunyora nokuti
dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chelive talk nhasi manheru na8pm tiri kutarisa sarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato edemocratic party nerepublican party muno muamerica idzo dziri kuitwa matunhu 10 nematanhatu kusanganisira chitsuwa cheamerican samoa. Sarudzo idzi dziri kutsvaga vachamirira mapato aya musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino muna mbudzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisei WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vanhu vematunhu 10 nematanhatu muamerica kusanganisira chitsuwa cheamerican samoa vari kuvhota musarudzo dzesuper tuesday dzekutsvaga vachamirira mapato erepublican nedemocratic musarudzo yemutungamiri wenyika. America inotemera mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nevamwe muhurumende pamwe nevemabhizimusi nemabhizimusi matatu zvirango panguva iyo America yakabvisa zvimwe zvirango. Tambatashuka kumagume chirongwa chedu chanasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC. Ndekusiyamina Chris Gande.